nakanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kurume 23 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Kune avo vatinotandara navo live paFacebook page yedu, ndinoti tichakuzivisai patinotangidza zvekare. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Council of Churches inoyambira vamwe vemakereke kuti vasanyepera vanhu kuti kana vachitenda nesimba havabatwi necoronavirus. Bato rinopikisa rePeople's Party rinoti sarudzo muZimbabwe pasi peurongwa huripo iko zvino hadzina zvadzinobatsira. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kuStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches rinoyambira vamwe vakuru vemakereke kuti vasaramba vachiunganidza vanhu pasina hurongwa hwekudzivirira kutapurirana kwevatendi chirwere cheCOVID-19. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vakudza Studio 7 kuti kanzuru yemakereke iyi iri kutambira mashoko ekuti mamwe makereke ari kukurudzira vanhu kuungana pasina kugadzirira kudzivirira kutapurirana kwechirwere ichi. Mufundisi Mtata vati kana nyika yakaita seItaly ichirasikirwa nevanhu vanopfuura mazana masere musi umwe chete, Zimbabwe ingapinda pakaoma kana ikasadzidza zviri kuitika mune dzimwe nyika dzine mari, mishonga neruzivo rwekudzivirira zvirwere. Vati zvekare vamwe vakuru vemakereke vari kunyepera vatendi vachiti kana vaine chitendo chakasimba havabatwi nechirwere ichi.
Tiri kuti pabuda mashoko anohlisa zvikuru avahwande anonzi anobva kuvakristu nemachechi ari kuudza vanhu kuti hazvina mhaka zvokuti vasasangana. Isu takanzwa kuti kuItaly nezuro chete vanhu almost 800 vakafa nenyaya yekuspreada kwakaita chigwere nekukurumidza. Vamwe vakristu vari kuti hugwara hwevakristu kusatenda kwevakristu kana vasingasangani nokuda kwechigwere ichi. Kana Mwari pachavo vakatuma vatumwa kuti vaudze Josepha kuti atize nomudzimai wake nemwana nenyaya yekuti kwanga kwaita Herodi anoda kumuuraya, vakristu vangafunga pfungwa dzakaipa kudaro sei kuti vanhu vasatiza neupenyu hwavo kana kwamuka chigwere chinoparadza upenyu hwavanhu kudai?
Hakusi kusimba kwechitendero chavo here kunoita kuti vataure izvi?
Chikristu rudzi ichocho chekuti vakristu vari kuti hazvina hanya kuti vasatiza neupenyu hwavo, ngavangoramba vachisangana kutenda kwavo kuchavaponesa. Hachisi chikristu chezvokwadi chine mundangariro nemufungiro wakadaro. Kana pane evidence iri so overwhelming yokuti nzira yatingangorarama nayo senyika iprevention, nenyaya yokuti kana zvichidai kunyika dzine matools akawanda ekushandisa, zvichavei kuvanhu vasina zvishandiso zvakakwana munyika yedu yeZimbabwe? Zvinotsvaka kuti vakristu vafungise nyaya yakadai, timanye neutungamiri kubatsira kuti vanhu vedu vasaparadziwa nenyaya yechigwere ichi. Tinotenda.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vari parunare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa vaWalter Mzembi vanoti sarudzo muZimbabwe pasi peurongwa huripo iko zvino hadzina zvadzinobatsira nekuti hadzibudisi chokwadi pamusoro pepfungwa dzevanhu. vamuzembi vanoti ZANU-PF yakatokanganisa pfungwa dzevanhu vekumaruwa avo vakadzidziswa kuti kana vakasavhotera ZANU-PF vanofa nenzara uye vanoshaya rubatsiro kubva kuhurumende. Vati asi izvi hazvifaniri kukonzera kuti vanhu vaore mwoyo vachiti chinodiwa kudzidzisa vanhu zvakasimba kuti vazive kuti hurumende haisi kutoita zvese zvainofanira kuitira vanhu muZimbabwe. Vativo kunyangwe bato rinopikisa reMDC harisi kunyatsoona zviri kuitwa neZANU-PF nekuti ZANU-PF inorarama nekutenga mavhoti evanhu nguva dzose.
My elections kubvira gorera 2000 kusvika pari zvino taita my elections anokwana manomwe and ese ane mutauro, hapana kuwirirana pamaresults amy elections iwayo. Vanenge vakukwidza my elections iwayo vari kuramba vachitaura kuti tabirwa kana kuti pakarigiwa kana kuti pakaitwa sei. Isu kupeople's party maonero tinoita ndeyekuti kana mutambo wenhabvu chinja mitemo yao haugoni kuramba uchipinda mumutambo wachinjwa matambirwo ao. So muna 2017 mutambo wa my elections wakachinjwa nepfuti ramu achidzingiriwa vakaita sesu kuchipinzwa waidikamwa nevamauto muoffice nenzira dzepfuti. Saka pfuti ndiyo yaakutungamirira matongerwo enyika. Saka hapana mutambo ungatambwa vamwe vakagarira gidi ukabuda uchinzi uri fair. Kana mutambo unotambwa vanhu vachikidzirwa ukabuda uchinzi uri fair. Kana mutambo unotambwa vanhu vachisenzeserwa chikafu sebait yekuti kana ukasativhotera hatikupe chikafu.
Mukushanda nebato reZANU-PF pamaita kwemakore akawanda kudai, sei vekumaruwa varivo vaivhotera ZANU-PF nguva dzose?
Pfungwa dziri muvazhinji vedu vari mumaruwa ndezvekuti tikasavhotera ZANU-PF hatipiwe chikafu. Tikasavhotera ZANU-PF hatiwani mainputs. Tikasavhotera ZANU-PF magarire edu maruwa anonyangara nokuti vagara vachifundiswa kuti Capricorn unorangwa nedanda. Saka ndipo patiri zvinezvi zvinotanga tasunungura pfungwa dzomunhu womaruwa kazhinji kuburikidza even vari mumadhorobheni ezvinomuona kuti kuwadzana yakasvikirwa nechiruzevha, vakasvikirwa namagonyeti echibake panguva dzaivhotewa. Vaikukwidza mutambo uyo veMDC havana kuzviona zvakakodzera kusimudza nyaya yekuendesa mberi kuti pakuitwa vote buying. Vote buying inoitwa mu5 years between one election and the other, tichisenzesewa chikafu namainputs kuti kana vanenge vasina kutivhotera mabhuku anogarwa nawo namasabhuku ndo anonyora zvinhu izvi zvinozikamwa zviri kuitika. Saka tinorambirei tichipinda mutambo wetinoziva kuti wakarongwa wakahwinwa kudhara through matraditional structures amasabhuku madzishe aiye zvino ari kutoshedzera kuti tichakamboendera mutungamiriri wenyika vamunangagwa. Isi tinoziva kuti madzishe haafani kunge ari munyaya dzematongerwo enyika, asi vanotobhan'aza kusimuka zviya pamusoro pechirubu pegomo vachitaura kuti chavhotera uyu kana kuti chakamboenderana nenge muna 2023.
Mutungamiri webato rinopikisa vaWalter Mzembi vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Studio 7 ichange ichikupai zvidzidziso zvechirwere charura pasi rose checoronavirus icho chiri kuuraya vanhu vakawanda. Chirwere ichi chakatanga kuChina uye chapararira zvakanyanya zvopakuti dzimwe nyika dzakaita seItaly dzitorambidza vanhu kana kubuda mumba. Chipatara cheJohns Hopkins University muAmerica chinoti muZimbabwe mune vanhu vatatu vabatwa nechirwere ichi pari zvino, kunyangwe zvazvo hurumende ichiti vaviri chete. Tichange tichiita hurukuro nemunyori mukuru mubazi rezvemutano Dr. Agnes Mahomva nezvechirwere ichi. Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Mahomva akatanga nekuvabvunza kuti chii chaizvo chinonzi coronavirus.
Coronavirus chirwere kana kuti virus inozikana kuti yakatoita kamhuri kemavirus anonzi coronavirus. Kavirus ikako kana kuti mavirus itwotwo tunowanzoita kuti vanhu vangorwarirwari zvakada kuita zvidziwadziwa zvemaflu zvakangodaro. Mavirus iwowo etingati emhuri iyo yemavirus akati wandei asi pane nguva nenguva unonzwa pane mamwe matsva ane mazipa wamatsva. Ndo pakabva kubuda ino COVID-19 inyu virus itsva pafamily yemavhairasi kana kuti mhuri yemavhairasi iwawo. Saka yabuda kudaro virus itsva iyi yakatanga kupararira nenyika yese. Kana WHO ichitaura kuti yakunzi pandemic, vanenge vachireva kuti kahurwere kana kuti kavhairasi katsva aka kapararira nenyika yese, nyika dzakawanda wanda dzaanako. Saka pawakaona kuti kapararira zvakawanda kudaro ndopo wakabva wati iwo kakunzi kapandemic. Vanenge vachingoreva kuti kavhairasi katsva aka kamhanya nenyika dzakawanda wanda.
Asi tichienzanisa nechikosoro chatajaira mazuva esaya, zvii zvakasiyana necoronavirus nemunhu ari kungokosorawo zvake?
Ndo saka ndati ini macoronavirus aya ingazi akawanda wanda mavhairas acho, mhuri yemavhairas aya. Asi wachingo mavhairas acho achiita kuti vanoite zvakaita zvemaflu. Asi katsva aka kataa kuti COVID-19 kakatotenderei pamberi, nekuti tiri kuona kachikonzera zvakasimbarara kurwara kwacho. Makanzwa kukakatanga kuchina vanhu vakabva vatanga kufa vakawanda vachirwarisa vachibhowa vakama chipatara kuti vanhu vadhimitwe. Imi zvamunotoziva kuti maflu twatinosiita tuye hatiwanzwa kudaro. Toka kuti siyanei kacho. Asi maira nekuti munongochinzwe chii zvakada kuti fananei, unonzwa munhu ari kukotsora kotsora, ari kuhosira hosira, uya akunzwa kunga akutadza kunga kufema zvakanakanaka nekuti munhu ndakavharavhara, zvakada kuti fananei.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mukronika mune nyaya pamusoro pemakereke kuBulawayo ari kutevedzera zvinofanirwa kuitwa kudzivirira kutapurirana kwevatendi chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 vachigara vari kure nakure mukereke. Mudaily News hurumende inokurudzira vanhu kuti vasavhunduka pamusoro pechirwere checovid-19. MuHerald, kambani yeEconet inoramba mashoko ari kutaurwa pasocial media kuti ichange ichivhara pamusoro pechirwere checovid-19. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 kwazwai nemubvunzo mukuru wada kuti ndibvunzewo pano zvichida munhu wozoti bvunzirwo ku government. Ari kutaura ndimufundisi moyo ku South Africa. Mubvunzo wandiri kubvunza ndewekuti tanzwa kuti zvikoro zviri kuvharwa vhiki ino NGPG 24. Saka zvazviri kuvharwa tinoziva kuti vana vazhinji vari kuZimbabwe vanovhara zvikoro vanouya ku South Africa unokuuya ku holiday. Nokuenda kune dzimwe nyika tiona mabhazi akawanda chitumirwa vana vachiuya. Saka mubvunzo wekuti government pachiro chakafana neichi chekuti vana vechikoro vachiya kumahoridho South Africa, patiri kuona muSouth Africa muno matiri matova nevanhu vakusvika 150 vabatwa necoronavirus iyi, vanopafambisa sei ipapo? Zvaasingagonere kuti vana vambomira kuuya kumaholiday. Zvingaita semubvunzo wavo wakaipa kana kuti usina kunaka kuruzhinji weZimbabwe. Asi ndinoda kuti ndibvunze nenyaya yekuti kana vana vachiuya mukati meSouth Africa nedzimwe nyika dzakasiyana-siyana, zvinoona nevana vekuSouth Africa kwacho zvikoro vakatovhara vakatogare vakatovharirwa mudzimba, isu kana vedu tiuya navo vachifamba nounzwa sei, hazvizopiwo hazvizovi neproblem kuti pakudzoka kwavanoita. Zvichida umwe unodzoka ane denda recoronavirus, government inozogona here kumaneja? Saka ndiko kubvunza kwandinako kuStudio 7, tichibvunzire iwo kuvatungamiriri venyika kana kuti vanoona neizvi.
Ndinotizirewo Foja akandimire nyaya yekuti Foja tichatengesa sei inonyaya yekorona iyi, zvokuti zvikunzi tisaungane kukuenzwa kunounganiwa zvakanyanya de tanga taziwawo kuti zvakamira sei panyaya yeFoja.
nokutengeswa kwayo.
Mwana vangwana ani pa studio 7. Mabukazi ara mukomanda nonoka wande. Hawa istamuka yetu. Anzo vakomana vatanga futi kuti hakuna anoenda kunze kwenyika. Vachiyo vari kukwanisa kufamba vachienda kwese kwavanoda tichitura mbidzo mutando kwaita chirwere coronavirus. Kuyo vari kubuda vachavakwanza vadzoki nache. Nekuti vane mari akawanda kaisu hatina mari nekuti zvozvirapisa. Asi vakwanisa kubuda uya utapurira vanhu. Saka hapana kumbotani tiri kuchivhikirira because dai tachivhikirira iyo mutemo yavanotaura dai vaiteedzera dai tisina zvichapiswa muzimbabwe. Matenda.
Nadini vashamara vestudio 7 vesindokwasai. Ndiri kumbirawo pane mukomana wandakanzwa achitaura muchitindo kubotswa nokutengesa zvinhu anonzi iye Alan Ndewere. Ndiri kumbirawo kuti mukomana uyu kana achizvinzwa kana zvikwanisika handizivi kuti mungadzokorora here, handizivi ipapo kuti ndingabatana nei sei. Zita rakataura kuti Alan Ndewere riri kundibata-bata nokuti inini ndiri Ndewere futi, saka handizivi kuti ndindewere upi mukomana iyeyu. Nokuti pane mukomana otisunzwisa kuti ari kupi. Pamwe kuda ndiye akachinja zita here akuzviti Alan. Tokumbira kuti ataurewo zita rababa wake rekutanga nekumutsvaka ke kwaanobva. Takumbirawo studio 7 please, ndikumbira kwamuri, ndikumbira kwamuri mumutaure mukomana iyeyu. Dani achiziva nhamba dzake ndataura naye zvino handidzisevi. Ndatenda hangu.
Makadii zvenyu pastudio 7 pamwe chete nevateereri. Tandoitwa nakainzeke. Ndoda kutaurawo pamusoro pechirwere ichi coronavirus. MuZimbabwe vaiti hachisati chamo, saka ticharamba tichingoungana. Izvo zvimakatarisa zvikoro hazvisati zvavharwa, vemachechi vachiri kungoungana, papi nepapi vachiri kuungana. Chichazonetsa ndechekuti izvo zvimane vanhu vaviri. Kuungana kwavari kuita uku chichakasika kuzara nyika yese, nekuti havasi kuteerera, havasi kuteverera mutemo unodiwa. Apo muzvizivo kuti nyika yeye haina mishonga, haina mari, haina madokta. Apo vachiita mazvake mazvake. Mumwewo ndiye akaenda kuChina vice president, mumwewo president ndiye akaendawo kwaakaenda. Asi iwo vanoti hapana anofanira kubuda munyika, achienda kunyika nechekuchi. Nyika yeZimbabwe haina order, zviri kubva kumaofisi kumusoro. Mazviita ini
maskura seve studio 7 ndikukumbirawo kakuti audio yangu inzwikwe pasi rino rese. Ndinokukumbirawo kuti musvitsewo kuvakuru vakuru kuti vavharamwe makambani anoita zvokubikwa bikwa ya anoti uraya necoronavirus. Ndapota itai ndikumbirewo kuvakuru vavhare makambani zvimwe zvokubikwa bikwa izvi zvisina neutano tano ngazvivharwe. Ndatenda.
Indinet kwa Shumba ndinogara kuRedcliffe kwekwe. Panyaya yecoronavirus idambudziko ratisangana nenyika dzese munyika yose kusanganisira Zimbabwe. Asi muno muZimbabwe tine vanhu vanotitungamirira vakuru vakuru vezanu PF vanotaura zvakanaka during the day. As when it comes to pragmatic, kana kuti when it comes kuti vachiimplementa zvavataura havakwanisi. Zvaunonzwa positivity yavanotaura kuvanhu chekerere. It is the opposite when they are alone. Kana vari vega zvinenge zvava opposite, asi zvechokwadi zvekuti vari kugadzirisa. Chiripo ndechekungoti Zimbabwe yagara yakangodaro. Saka veduwe tinoda kutaura chokwadi, takanyepiwa kubva kare. Asi tinotenda kuti vanhu vakuziva. Tine urombo kuti vari kuwirwa necoronavirus iyoyi. Isu muZimbabwe tinongotenda kuti Mwari dai varamba vakatichengetedza, kwete gavhumendi iri kuti yakapuripera. Izvo ngatikanganwei. tinotenda kuti vana veZimbabwe vachachengetedzwa naemusiki. Izvi zviri kutaurwa zvekuti kwai takagadzirisa machichi mukaenda kwese ikoko kunenge kuchitaurwa, hakuna chakabuda chiri kugadziriswa. Nyaya iripo chaiyo chaiyo ndeyekuti mukaona vakuru vedu vachitaura zvinhu zvakanaka, opositi yacho hazvipitwi. Ukaona uchisora chinhu chinoitwa nemumwe munhu, uchizoziva kuti ichocho chinhu ndochakanaka. Saka tinotenda kuti tichakunde, Mwari vachatikundisa tikakunda chigwere ichocho.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nhaurirano pakati penhengo dzebato remadhemocrats nehurumende yemarepublicans dziri kuenderera mberi panyaya yekuti makambani nevanhuwo zvavo vobatirwa sei kuti vabude mukanomamupere mavakandwa nekuda kwekupararira kwechirwere checoronavirus. Mutauriri wedare reCongress amai Nancy Pelosi nezuro vakabuda mumusangano negurukota rezveupfumi vaStephen Mnuchin vachiti painge pasina kuwirirana. Asi kubatsira makambani nevanhu kungabatsire here kumutsidzira upfumi huvhiringwa zvakanyanya nechirwere ichi? Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro namuzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University kuOhio kuti tinzwe maonero avo.
Idanho rakanaka chaizvo rokuti nguva dzatiri dzakaita sedzino idzi ndo dzokuti kana zvikasanzarwo kuita mastimulus package wo kupa vanhu namabhizinesi mari, zvinhu zvacho zvinozosvika pakudonha zvokuti hazvikwanisi kumuka. Saka zviri kuitika ndozvokuti haisi mhosva yamabhizinesi ari kunzi asavhura, haisi mhosva yavashandi vari kunzi vasaenda kubasa. Saka hurumende iri kuzvitora sokuti iyo ndiyo mutungamiri vanofanira kuchipa vanhu nevamabhizinesi nzira dzokurarama. Saka stimulus package yemari yavari kutaura kuti ngaiinde kuvanhu, iite zvekumabhizinesi, ndokuti iyo zvisanyanyo kudonha pasi kuti kana zvazonaka coronavirus yaenda monomo unongoenda achidzokera paanenge abva. Saka vanozviitira izvo kuti ruzhinji rwacho kana kuti pese pese kudonha, munhu unodonha zvakanyanyisa agotora nguva kusumuka. Saka kudonha kwakaitika mabhizinesi ikoko kuno kudonha kwakaita income dzavanhu, kuti vazosumuka ipapo pasi apa vazodzokera pavanga vari kana kudzokera kumabasa avanga vari, mabhizinesi achivhura pasina rubatsiro rune hurumende uku, zvinenge zvinhu zvisingaitiki izvozvo.
Asi ka tiri kuona vamwe kumarepublicans vachiti vanhu havafaniri kungopiwa mari kunyanya vemakambani, chinofanira kunge chiri chikwereti.
Vanodero kunyanya vamakambani vachitarisira kuti makambani mamwe kana akapiwa mari idzodzo vanobva vazviwedzera mabhonasi ivo vakuru vakuru. Makambani mamwe zvekare akapiwa mari idzodzo anobva aita zviya zvokunotenga zvemastoku zvavo mamwe asinei navashandi vanenge vamiswa. Saka inzira yekuti vanoda kuti vanyanye kupa uongorora ipapo vasati vamboisa mari kumakambani, nokuti zvakamboitika makambani akapiwa mari, vapiwa mari makambani iwo vakuona kuti vakuru vakuru vacho vava kutotenga ndege dzokufambisa nadzo, pamusoro pokuti mari yavanenge vapiwa iyoyo ndeyekuti ibate bhizinesi rakaita sezvarara rakaita vasati vavhara, kuitira pazvinozonzi zvanaka mushandi wega wega adzokere ipapo. Saka haisi mari yokuti ingangopuwa mabhizinesi pakasaongororwa ipapo. Ndio saka vachizama kuzviramba izvozvo, vanoda kuti zvibudiswe pachena kumabhizinesi achazowana mari iwayo, kuti mari yamuri kupuwa ndeyazvakati chete, haisi yokuti mungatenga sutu.
Totarisawo imwe nyaya, tiri kuona vanhuwo zvavo vari kupiwawo mari zvichienderana nekuti unotambira mari yakawanda zvakadii pagore. Izvi zvinobatsirawo sei?
Izvi zvino zvinobatsira zvikuru nokuti munhu wose wose akapuwa mari haiwanza aichengetera mupiro. Paunopiwa mari unobva waenda nayo kumabhizinesi kuyoko kunotenga zvaunenge uchida, nyange ukaenda nayo kunoibhenga mubhengi, bhengi ibhizinesi, wangoenda nayo ikoko kwatoti kufomal market ikokoko. Kuno kure kuna vashandi kavanenge vachizohaiwa kusevenzera iwo paunoenda ikoko. Saka mari yose inopiwa vanhu inoshanda kuti chii, vanhu vaende vanoitenga zvinhu zvacho. Paunotenga ipapo mabasa amuka, zvinhu zvadzoka pasazviri ipapapo. Saka zvavari kuita zvimwe nharo ndezvokuti mari iyi ingapiwani, vamwe vachiti aiwa ngatipe munhu mukuru wese muAmerica, vamwe vachiti aiwa ngatipiwe vanhu vamiswa kubasa chete. Asi maonero andoita ndeyekuti kana zvikapiwa munhu wese umuAmerica mukuru, tose tinongoenda naye kupi, kumabhizinesi ikokoko, zvinhu zvomuka kubvira pazvaa zvafira ipapo. Saka idanho rakanaka chaizvo iroro.
Muzvinafundo Eliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University kuOhio vange vari parunare kuOhio naBlessing Zulu weStudio 7.
Mulenge anatitienera kusangalala chabe osati tisidenyana chiko ipapa chamunoroera na ipapa
amuna kunezana tikazi changa hapa
chinja empaka esingo ekurwisana
titambe tikitaka presha topasi anasepaka
sakaka
kupisa pazimbabwe ndipoti na mflange siyawa nekosi faranguba inu ndoko wakakoshi kuna zinu na tichi ndafuna bata yitonde na wata kukuma
Douglas Live akapa bata ngodongo kulandani nina papa alege majeso HK na wimbet
le bano vunga ne bati wona smart yakarowa ne makazi ne vamwe three stripes vamwe muvan wide use amile kukuchidzira moto
moto
tamba uchibvisa dance
chiko ipapa chamunoroera na ipapa
amuna unezana tikazi changa hapa
chinja empaka esingo ekurwisana
titambe tikitaka presha topasi anasepaka
sakaka
kupisa pazimbabwe ndipoti na mflange siyawa nekosi faranguba inu ndoko wakakoshi kuna zinu na tichi ndafuna.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Zimbabwe Council of Churches inoyambira vamwe vemakereke kuti vasanyepera vanhu kuti kana vachitenda nesimba havabatwi necoronavirus. Bato rinopikisa rePeople's Party rinoti sarudzo muZimbabwe pasi pehurongwa huripo iko zvino hadzina zvadzinobatsira. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda.